Waswera uri wekiti negonzo pakati pevatsigiri vachamisa pamwe nevatsigiri vamonzora pamuzinda webato reMDC pamogen Tsvangirai House nhasi. Izvo zvaita kuti vanhu vane chitsama vakuvare uye vamwe vatatu vasungwe. Mumwe wavarohwa ava vaBernard Nyaika, avo vati vanotsigira vamonzora, vati mhirizhonga iyi yatanga panga poda kutanga musangano wekomiti yepamusoro webato iri, vachiti panga paine runyere kupirwa kuti vamonzora vanga vachida kurambidzwa kupinda mumusangano uyu.
Taenda paharvest tichida kumiririra leader wedu secretary general from structures of 2014 vakanga vachida urwiswa nezuro vachinza vafana kunge vachipinda mumeeting vakazopinda. Saka nhasi taenda tichiedzawo kuda kuti pave nerunyararo, meeting itwe murunyararo. Ndopandaona Stalos na Jeffrey na Obey vachikrosa vachinotenga matags M streets because vanhu vatirwisa nekutirova havasi vazhinji vanhu musangano angori matagsiwo angohaiwa, but Jeffrey ndiye aita izvozvo.
Mumwe atiwo mutsigirwa vamonzora vaneighbor Login Masala vati mhirizhonga yaitika iyi yakonzerwa nemutungamiri weboka revechidiki mubato iri vaObey Stole pamwe nemunyori muboka revechidiki vaOstalos Siziva.
Zvazvaita vakomana vasvika paratakagara vakati iwewe newewe tokuziyai mese muri 3 simukai mubve ipapo izvozvi, musimukai ipapo izvozvi, motofumuka mubve ipapo mozomuita zvinhu zvechizano hamungadi kuisa munhu angagwa pachigaro imimi. Kati ko isi mhosva yedu njei vamungazoti ko isisu moti simukai apo napa ndikutotaura kuti simukai izvozvi anhu kwatabva tasimuka takutofamba tichitoenda kwatava takuenda ndichinogara kuseri kumati unofonera chi tofonera vamwe tovaziisa kuti ndozvataita se ndozvataitwa panapa tichitofamba tichitoenda ndokwatasangana vengi. Vengi ndopara mutaura kanzi chirambai muchienda chi rambai muchienda muri street vakomana vanhu vavatopedzera vakudedzera mbavha batai vanavo vachitevera kumashure mbavha kwatanga kumhanya manje tanga kumhanya kwabata munhu wese anga kungosvika tingosvikao ipapapo nzvimbo ipapapo tanga kutirova ana forward atondibata achitondigera vhuzi rangu rinori achitondotora bhodhora achitogera nebhodhora achirirasira pasi achiri nhingirikini nana Tyson achindiroma anga achindirova nesimbi pagungwa. Chikonzero chekuti hanzi inini muri kusapota Douglas.
Vasizi vavati havachabvumidzwa kutaura nevatori venhau zvichitevera musangano wanhasi, asi vaStole vati havana chavanoziva nezvaitika izvi.
Zuva rose ranhasi ndapinda mumeeting vana 9 kutobuda ndizvozvi dzinovangwa dzinenge dzakuma to 6. So whatever is being said zviri kutaura vamusoro pezita rangu vanhu vanenge vachinotaurawo nokundo kunenge kuri kufunga kwavo, but handiziva nani ari kunzwa rohwa ndivanani pada ndikaziva mazita ndona ndinovazivawo here ndonzisa renyaya ndevei.
Mumwe wavatsigiri vavachamisa vanga vari pamuzinda webato iri vaLaxon Dicky vapomera vamonzora mhosva yekushanda pamwe chete namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira bato reMDCT.
Musangano wedu isusu hatingatinge siri musangano wasasirwa mwana. Mwana wedu isu takasirwa mwana wedu isusu nababa. Tasirwa mumusangano wedu nababa. Baba wedu isu vakatisiya tikarwadziwa zvakaomarara. Tikarwadziwa ende zvakaomarara zvinji zvakaomarara chaizvoizvo zvokuti nyange munhu wese Zimbabwe akaona kuti baba vashiyaya asikarwadziwa. Tikasiyawo chamisa. Tasiya chamisa. Chamisa ndiari kubatsira panyaya dzenyika. Saka chamisa izvi havana vanokwanisa kuti tive tibvisa honorable chamisa kuti president chamisa.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati havana chavari kuziva nezvemhirizhonga iyi.
Izvo hatina kuzvinzwa isi tangoswera tiri musangano hatina tangonzwa kupanze panga paitarwa, asi isu hatina kunge tichitaura nyaya dzizvo. Tanga tichitaura nyaya dzevanhu, nyaya dzenyika, nyaya dzekutambura kwekuita vanhu kumaruzevha nemumaguta, nyaya dzekuti nyika ingaite sei kuti isesetudzwe iende kumberi. Ndo nyaya dzatanga tichitaura. Tangonzwa vanga vachiita noise panze, asi hatina kuziva kuti nyaya yacho ndeyei. Isu tanga tine nyaya dzakakosha dzine chekuita neuraramo neugaro hwevana veZimbabwe.
Vatamborinyoka vati musangano wavo wanga uchizeya nyaya dzakakoshera nyika kwete zvemhirizhonga inonzi yaitika pamuzinda wavo. Vamonzora vapindawo mumusangano uyu kunyange hazvo motokari yavo ichinzi yapwanywa mahwindo pamhirizhonga iyi.
Chisungo chatabuda nacho ndechekuti pati yatsimbikidza nyaya yekuti iyo ino da kwazvo kutaurirana asi kutaurana kunofanira kunge kuri kutaurana kuriitwa nemuyananisi akawiriranwa nemapati ese kuri kutaurana kune chekuita nekudzorera hurumende inodiwa nevanhu kuri kutaurana kusiri kwokugadzira hurumende yemubatanidzwa kwete asi kutaurana kunoita kuti tigadzire zvese zvanga zvichitadzisa kuti tiite hurumende yevanhu zvanga zvichiita kuti tiite sarudzo dzinovhiringa uye dzisingawiriranwe nadzo nevanhu kana kuti dzatingati dzinogadzirisa yatiri kuti crisis of legitimacy nyaya yekuti vamunangagwa havana kuvhoterwa nevanhu ndo pane nyaya ipapo zvimwe zvese izvo zvichingori chiratidzo chete chekuti vamunangagwa havana kubva kuvanhu zvezvinoimba mutukudzi ongorora chikonzero chaita musoro utemi matambudziko ese atiri kusangana nawo kudzingwa kwana chiremba mabasa kukwira kuri kuita mutengo kushakwa kwefuel kushakwa kwemagetsi zvese zvine chekuita nenyaya yekuti hurumende iyi haina kupinzwa muofisi nevanhu
vachamisa vakagadzwa necommittee yenational council semutungamiriri webato iri pakafa vamorgan tsvangirai izvo zvakazotsinhirwa necongress yakaitwa medzi mishoma yadarika vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vari kupomerwa mhosva yekuda kuti paitwe kongress yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwakaita vaimbova mutungamiriri webato iri vamorgan tsvangirai vari kuvatsigira vachiti kongress yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika yakaitwa zvisiri pabumbiro remdc studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamonzora sezvo vanga vachiri mumusangano pataenda pamhepo musangano webato iri wanga uchangopera asi hatina kukwanisa kunzwa zvizhinji zvezvisungo zvabuda mumusangano uyu asi vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vanga vachitsika madziro vachiti musangano uri kurasa gwara rekusatevedza bumbiro remitemo yebato ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.